Ramani was Ramani Chagava Kuri and Chagashanda TSC for a long time. Mazwa Chagashanda Kakosha kept United na Raman before Ndomazwanda Kazopanda went up to German. But before that, when I was in the Irina Ramatata Karati, Tino Shamwar, Unupa Kuri, Bomazwagashi Kutamba, Kusuka Chani, Arab Saga Kocha, Imitina is Blawai Wanderers, Asada Tamura Kocha Highlanders.
Zvamunganongedzewo zvakakosha panhoroondo yeupenyu waRamani ndezvipi?
Chinhu chakakosha pandiri kuti vanhu varangare kuti Ramani anga ari munhu anga ari one of the best soccer coaches muZimbabwe. Saka nyika pachezvayarasikirwa ende zvinhu zvinongorwadza kuti macoaches edu emuZimbabwe kazhinji kacho havanyatsoremekedzwa vachiri kurarama ende kuzobva kuti Ramani akazoshayikwa akukocho kuBotswana akamboenda kuMalawi akazodii munhu akakocha national team munhu angada ari pane chimwe chinhano chekubatsira kana kuti bhora renyika vanhu vakadaro ngada kuti tivasimudzire kuita kuti bhora redu rienderere mberi saka kurasikira kwaRamani hakusi kurasikirwa kwemhuri kwagumbo chete asi kurasikirwa kwenyika
ko zvokutiwo hurumende yapa ruremekedzo rwegamba tanzwa kuti vapiwa state assisted funeral munozvionawo sei
zvangondiitopawo kugadzikana kuzva kuti government yaita state assisted vari kubatsira saka zvino zvinongopowo kamwe kugadzikana but kurasikira kwaRamani izvi kurasikirwa kwenyika
tiri kunzwawo nezvekushaya kwaGeorge Chigova munewo here zvamunozivawo nezvake
uyu mukomana uyu anga achiri mwana mudiki athink anga ari about kana kutangana ari ma30 something saka zvinhu zvakangooma kuti munhu angoti achiri kudai achiri nei lot to offer ubva ashayika saka ndomumarwadziro akunge zvichikoita